Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk, Diaspora Forum. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Wednesday, July the 10th, 2019. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Tonight we are talking about the production of passports, which has ground to a halt, leaving dozens of Zimbabweans stranded outside the country or trapped within.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
Remember, we are streaming on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our website, www.voashona.com, voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com.
Public frustration is growing across Zimbabwe, where dozens of people trying to get passports to flee the unfolding economic challenges are grounded as government fails to produce travel documents because it doesn't have money to buy printing paper. Authorities say there's a backlog of 208,000 applications, but the country is only producing 50 passports per day.
To underline the gravity of the matter, some recent applicants have been told to check their passports in 2022. Human rights lawyers say this is not just an aberration, but a human rights violation.
Yebo, zihlobo esithandekayo ngabalitshana njani kumagumbiwo mane womhlaba ikudibana kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje ntambama kungolwesithathu mhlazima zilishumi kuNtulikazi. Udaba esingalo lamhlanje kuDiaspora Forum ludaba lwama-passports. Kasatholakala ama-passports. Lutaba esike savika ngalo kusukwana ezedluleyo, kodwa kaluyindawo lolutaba ngoba lolutaba luyagxila i-government iyasadalala ngamandla isehluleka ukuproducer ama-passports. Sikhuluma nje kulabantu kulama-applications afika wona 208,000 ngokutsho kwakhe uhulumende. Abanye sebelesikhathi sebeleminyaka emibili emithathu ba-applya, kodwa kakaphumila namhla lawo ma-passports. Isizathu ukuthi uhulumende uthi kalayo imali yokuthenga iphepha elenza ama-passports. Ngokunjalo abantu abanengi abazama ukusuka elizweni baphume ngenxa yokudilika komnotho, bayedinga imisebenzi kwamanye amazwe. Kungaba eBotswana, kungaba seSouth Africa, Zambia, Malawi, the United States, United Kingdom. Kabe nelisi ngoba kawakho ama-passports. Ukuze uphume elizweni ngaphandle kokuthi uyengena kuLimpopo, weqe uye eSouth Africa, weqe umngcele, uriska ukudliwa zingwenya. Kayikho indlela ongaphuma ngayo elizweni ngaphandle kwe-passport. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje. Amagqwetha ayakusola kakhulu lokhu ngoba athi ikwephula ilungelo loluntu. Abantu balelungelo lokuthola ingwalo zokuhambisa baphume elizweni baye lapho abangaba befisa ukuya khona yiloba yisiphi isikhathi, okuyinto engasenzakali eZimbabwe ngenxa yalolu daba. Sifuna ukuzake kini lamhlanje, ikakhulu abakudiaspora abangaba labo belama documents a-expireyo sebezama ukuthi bathole amatsha ukuze babuyele eZimbabwe kodwa besehluleka ngodubo olufanayo. Sifuna ukuzaki kini lamhlanje, lingaba sekhaya lingaba pandle kwelizwe uhlelo ngolwenu kasixoxene.
Ndizo zvocha izvo ntungamiri Nkomo mashoko auri kutaura iwayo ndiwo abata vana veZimbabwe wakawanda. Dambudziko hurumende iri kukundikana sezvainotarisirwa kuti inge ichidhinda magwaro ekufambisa kana mapasipoti. Tikanzwa gurukota rezvemukati menyika vakaine matema muna kubvumbi anove April vachitaura kuti nguva iyoyo ofisi yekwa Registrar General yakanga ine backlog yemapasipoti anokwana kuita 208,000. Asi vachitidai zvinhu zvaifamba zvakanaka, ofisi yaifanira kunge ichiburitsa mapasipoti kana kudhinda mapasipoti anokwana kuita zviuru zvisere 8,000 passports or documents pazuva roga roga. Asi sekunzwa kwatiri kuita mazuva ano zviri kutonzikana yarwisa ofisi iri kuita mapasipoti anogona kuita 50. Ndo matambudziko hurumende iri kuti iri kukundikana kuwana mari yekunze inodiwa kuti munhu anga achigadzira kana kuti vanga vachigadzira vanga vachitenga mapepa ekunze pamwe neinki kuti vagadzire mapasipoti iwayo. Zvakuita kuti vanenge vachida magwaro matsva ekufambisa kana manew passports vakunzi munodzoka muchitarisa kana kuti munotarisira kuzowana magwaro enyu muna 2022. Vanenge vachida kurinyiwa mapasipoti anenge aexpire, tiri kunzwa kuti vamwe vari kuudzwa kuti munomirira 18 months unove mwedzi gumi nemisere kuti magwaro aya anga achibuda, nemagwaro aya anonzi echimbi chimbi my emergency documents. Tiri kunzwa kuti ari kunzi aiwa tarisirai iwo kuma 18 months 15 months ikoko. Saka hapaisina chekuti munhu anenge achinda apply emergency document kana emergency passport kuti unge uchikwanisa kugadzirisa zvinhu zvako. Ndo zviri kunzi nemagweta anorwira kodzero dzevanhu. Hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu nekuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero kuti chinge chichiwana magwaro ekufambisa iwayo. Tichitarisa section yemu citizenship kana kuti yemugwaro redu Constitution section 35 irimu chapter 3 citizenship inotaura kuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero yekuti chinge chichiwana gwaro rekufambisa kana mamwe ma travel documents. Anzi, all Zimbabwean citizens are entitled to the following rights and benefits in addition to any others granted to them by law: A, to the protection of the state wherever they may be; B, to passports and other travel documents; and C, to birth certificates and other identity documents issued by the state. Ndo zviri kunzi nemagweta pari kutyora kodzero, nekuti kana iwe uchida gwaro rekufambisa pasina zvikonzero zvinoita kuti unge uchishaya gwaro iroro, zvekuti unganzi une mhosva dzawakapara dzinoita kuti usvikirwe kunzi ungangotiza uchisingazodzoka munyika, unofanira kunge uchiwana gwaro rako. Ndo zvatoda kuti tinge tichinzwa nhasi, ndo zvatiri kukurukura. Vari kunze kwenyika hanzi vakawanda vari kuitawo dambudziko rekuti pasipoti kana yaexpire, paunotumira magwaro ako kumusha kuti harenyuwe, wotoziva kuti uchatarisira kana gore nehafu kana makore maviri usati wane gwaro iroro, zvichireva kuti unogona kunge usingafambe ukwanisa kufamba kubva munyika iyoyo kuenda kune imwe nyika, nekuti unenge usina pasipoti kana wakanga usina imwe pasipoti yeimwe nyika yaunenge uri. Sezvo mitemo zvakare weZimbabwe panyaya yedual citizenship uri kunetsa, zvichireva kuti vakawanda vanenge vaine sarudzo yekuti ndoda hangu shandisa Zimbabwean passport chete, zvine zvichireva kuti unenge wagrounded Ntunga.
Yebo Chonga, and we have our first guest. I think we have both our two guests, and that's Ngabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as human rights lawyer Dewa Mavinga. Good evening, gentlemen, and welcome.
Evening to you, and evening to the listeners.
Thank you so much. Mr. Mabena, you go first. This is a major, major, major problem. And I imagine many people in South Africa are facing the same issue. Can you talk to that?
The biggest challenge that we have is that we have people that are on special permits, their passports have expired. They need a new passport so that they transfer their permits to the new passports, and they can't get those passports. It means they cannot travel until the situation is resolved. With children born in South Africa or students also who are applying for study permits, they are still awaiting their passports to be processed. Some still want to apply for the passports. They cannot do so because of the passport challenges back in Zim. So it is a huge challenge, because if people do not have access to passports, they cannot regularize their stay in South Africa. So this is the challenge that we are facing.
Mr. Mavinga, your first words on the issue of passports.
Well, it's a reflection of the absolute failure by the government of Zimbabwe, and a failure to prioritize this important right, a constitutional right for every citizen to have a passport. Is the access affordable? There is no reason why the government of Zimbabwe can spend lavishly elsewhere and not prioritize this basic right for Zimbabweans. Many, many Zimbabweans in their millions depend on passports for their livelihoods outside of the country, for work, for studies, for emergency issues, and even including medical care, and they will be unable to access all those things because their basic right has been violated because of negligence on the part of the authorities in Harare.
Mr. Mabena, you talked about Zimbabweans who are on special permits. May you tell us exactly the type of problem they are facing with regards to the Zimbabwean passport issues? Because these people, they have South African special permits. How is it connected?
The old passports that they have had have now expired, and now they are applying for transfer. Because if you have a passport that has expired as a permit, you need to get a new passport so that you transfer your permit to the new passport, even if the permit is valid. But because now you have a valid permit but not a valid passport, that is the challenge. Because people obtained their passports at different times, others they received their passports in 2010 and so forth. So some passports in 2019 have expired and they need to be renewed. So it's an ongoing process which they do. So this year they are having these challenges of renewing these passports.
Oh, thank you.
Selike lazama yini ukukhulumisana lo hulumende weZimbabwe Mabena ukuthi mhlawumbe abantu laba bengaphiwa ipriority. Wona lawa ama passports angu 50 adindwayo ngelanga. Mhlawumbe baphiwa ipriority ukuthi kudindelwe bona.
Asikabi lenhlanhla, kodwa sathi sibuza abanye abasebenza e-ofisini ka-Register General eHarare, bathi bona kakula phepha lama-passport. Sabona futhi ezindabeni ukuthi sokune-corruption, ukuthi nxa kumele uthole i-passport sokumele ukhiphe imali ephezulu ukuze i-passport yakho iproseswe. So-ke kasikatholi-ke ukuthi sikhulume lo ambasada ukuthi babone ukuthi abantu abangapha bayaphiwa i-priority.
Anzi nemumwe jonga, anzi, the only thing that's not in short supply in Zimbabwe is poverty. Ma passport apasina, mvura apana, magesa apana, mare apana, saganzi zwanetu. Asi urombo maningi.
Wataura nyae magesi ntunga, ndanzwa wamu wachiti, magesi arukunza arukunetsa. Nekuta hakuna mvura yekupomba magetsi, yekugaya magetsi. Then iwe mvura varikutadza kuwanisa mvura nyika nekuti hakuna magetsi kuti vagaye. Saka zviri kupindana vakaoma. Vamavhinga, mangatsanangura here pamusoro pematambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe nenyaya dzemapassport dzemagwara ekufambisa?
Pane matambudziko akawanda zvikuru. Ngatitorei semuenzaniso, vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe vari muSouth Africa, vamabhena vataura nyaya yemapemisi ari kupwara maZimbabwe special exemption permits. Vazhinji vachona havakwanisi kuti vapiwe mapemisi aya nekuti kunenge kuchidiwa mapassport matsva, kureva kuti havagoni kuenda mberi nebasa. Vanenge vasingakwanisi nekuti kuZimbabwe havasi kupiwa mapemisi. Vazhinji vane vana vari muzvikoro, munodiwa mastudy permits, munofanira kuiswa mumapassport. Zvese izvozvo zvinovhiringika kana kuti vafambe vakasununguka, vanenge vasingakwanise nekuti havana magwaro avanofanira kupuwa pamutemo ari kodzero dzavo, tichita sebumbiro remutemo reZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe yakundikana zvachose, asi tinokurudzira kuti dei yaikwanisa kuziva kuti ndepapi pakakosha panofanira kuiswa mari yenyika, kwete kupedza mari vachipamba vanzendo dzisingaperi vasingakoshesi nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvidzadzikisirwe kodzero yekuva nemapasipoti nemamwe magwaro ekufambisa anodiwa pamutemo.
Thank you so much. Vamafingara mbai muri parunare. Ntungani kutarisa mashoko atawana iye zvino kubva kuvateereri nevatariri vari kuteera chirongwa pashona Facebook page yedu. Hanzi namukoma Onias Nzuwa, hanzi haitozombokwanisiki zvachose koita padhimhaka. Hanzi maswera sei at VOA Studio 7, aiwa taswera zvakanaka zvikuru. Then mukoma Tawanda Gucha, hanzi ZANU-PF must go forever, we are tired. Wabu wati ndifonere tishadza kuwabata. Then tina mkoma Tawanda Gucha, hanzi imba vaidzo mkoma Jonga, hanzi zokuti imba vazipi za waru kutaura. Titus Mkucha, magadi mkoma Jonga, ndimbofunza wangu kuti nyika yedu ichazo na kawere sedzimwe nyika oro iri kutoenda kumawere. Then Tawanda Gucha, hanzi yafa iyo Zimbabwe mkoma. Gresheni Mutumwa, kuoka na waru kuda foreign currency, gawangoti vanhu vabhadharikane foreign currency yacho. Ko isu tinoshanda diaspora tinoita sei tisina mapassport? Zvikana mukoma Tawanda Gucha kutorega kutora kuri nani? Mukoma Onias Nzuwa vakadzoka zvakare rukanzi ava vanhu vamuri kuti vakuru venyika ava vakadzungaira chaizvo, kozi havangati foreign currency haichashande muZimbabwe. Now mapepa emari anogadzirwa kunze kwenyika, mapepa emapassport also from other countries. So where are they going to get those papers without foreign currency? Is that possible? Ndozvo zviri kubva kuvateereri Mutunga.
Mnumzana Mapena usakhona icingwe. Ucingwe luka Mapena.
Tomobva muteereri tichimirira kuti vamagwena vadzoke. Hallo.
Hallo ma aswera sei vajonga?
Taswera ndava manhanda here angu.
Ndivo zvavari kutaura, vakasununguka.
Thank you so much, rambai muchisununguka.
I've got a question directed to Mr. Dewa Mazinga.
Yes.
Ndinofara kana ndichinzwa vachitaura ipapa, because there are a lot of things that I would want to understand from him. Ivo vamazinga ava semukuru wemahuman rights, vanodai kutitarisira mitemo kuti pavhuniwa mutemo ndepapi, pari kutiwa mutemo zvakanaka ndepapi. Ndanga ndichida hangu kubvunza kuti pane here imwe nzira yavakamboatemta kumbonosangana kuna purezidendi vachibvunza kuti nhai purezidendi, ko zvamati mapepa hakusisina, what is the solution? Nokuti vana mapasipoti rava dambudziko. Kana kuedza kuatemta kusangana vona minista, tigonzwawo vachitaura vachiti muripoti yavo he attempted to see the president, but president vakaramba kusangana navo. Ndakaatemtira kusangana naminista wehome affairs kuti ndibvunze mibvunzo iyoyo kuti zviri kufamba sei, because iconstitutional right yemazimbabwen kuwana mapassport. Zvino vakatadza kusangana navo, but zvitanga zvataurika nenzira yekuti iconstitutional right ivo vasati zvevambodotaura, nokuti position inova Dewa Mazinga iposition yakakura zvikuru zvokuti I doubt very much if the doors can be closed whenever you want to see the president or any other rank of the government officials. Handipo kuti vangavhariwa. Saka ndanga ndakubvunza ipapo kuti pane pavakambovatemta here.
Regai tivanzwe vamavhinga mubvunzo uri kubva kuna vamanhanda. Hanzi, have you ever attempted to meet with President Emmerson Mnangagwa or Home Affairs Minister, Minister Kane Matema, over these passport shortages?
Regai nditange ndichiti hongu sesangano reHuman Rights Watch tinopota tichiita musangano nemakurukota makuru emuZimbabwe kusanganisira mwedzi mishoma yapfuura negurukota rezvejustice vaZiyambi zvatakaita musangano navo pachena, tichionesana kukosha kwekodzero dzevana veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo. Saka izvi zviripo tiri kuzviita, uyezve iko zvino kutaura kwatiri kuita panotova nechikumbiro chiripo chekuti tiite nhaurirano nemutungamiri wenyika. Tava nemwedzi yakati kuti takamirira takateya nzeve, asi zvakare kuno kwatiri kusouth africa
chondra pura yuriyo nangani chita msangano na wama bena siri wa hiri chikawara nye hizi zizi sima passport nema peni chiti wane sana jwakane kutiti zino kosha kutititawe na wama jiripi mumiririri we Zimbabwe ku South Africa chiva wane sishu mpanda kutu shiko ni chimbi chimbi asizwe zino onduwa aziri imi hiko zino kutawara kwa chiku ita urumende neva sunga miri vesemane kwa chito zomashito kwa chiku taura sema na we Zimbabwe kuti hazvinaki kuvashaisa kodzero dzezvitikinyani zvekufambisa ngazvigadziriswe izvozvo asi zvakarewezve vavanhani kana vachinge vaine imwe nzira yavainayo yekuti kuda kungafuma tiine musangano zvichida titenga mhandire tichitaura nemukuru wenyika zvakangonaka isu takazvipira tiripo tinouya nemagwaro edu tojekeserana kuti kodzero dzingasimudzirwa nenzira ipi ndatotaura zvakare kuti aiwa ine nzira ingashandiswa kurega kurasha mari nenzendo dzisina maturo toisa mari kumapassport kukoshesa kodzero dzevanhu
dea maita vamavhinga vamanhanda ndodayira kuti muwanzwa zvabva kuna vamavhinga vachipindura mubvunzo wenyu
I think vamanhanda
ndofunga nhare yavo yadonha zvakare handizivi kuti vamabhena vadzoka here Mr. Mabhena
Nanzi tine mutereri mulaleli mutereri wakadi yako halo mutereri
makari baba
aiwa tinofara makadi henyu
tirinani murutaura namukoma Shepherd kuBotswana Shepherd marumbwa
va marumbwa tipewo pfungwa dzenyu
pachirongwa chiripo ichichi baba chauya zvakanaka ende chauya panguva yandanga ndichichisuvira kuti ndechambopinzawo pastudio 7 panhau dzemapassport idzi baba ndiri mumwe womumwe akatobvako kumusha ukuku moziva hazvinoti afecta zvakanyanya kunyanyanyanya steric sesu isisu macross border vanoshandira kunze kwenyika unoona its like tiri muno mubotswana ukabatsirwa mwana wako muno mubotswana vanoti within 3 months its a must kuti within 3 months mwana wako unofanirwa kuti abude ange achibuda munyika yebotswana andogadzirwa passport rake rekuzimbabwe kunyika kwake then obva odzoka ozomuitira permit inini ndakabvako ndine vana vangu 2 vanga vabarirwa muno mubotswana ndikaenda kuzimbabwe kwacho ikoko ndichindosvika ndakaenda kumakombe street ndichindoti ndiri kuapplyira vana mapassport so that ndikwanisewo kugara nemhuri yangu panzvimbo izvezvi kutaura kudai baba mhuri yangu ndakatosiya kumusha uchinzi mapassport andakaapplya ndine 2 months back ndaapplya that passport zvikanzi unozoriita top up mapassport evana vako unozomaita top up muna February next year muri kupanzwisisa baba February next year wozoita top up kuti ukwanise kuwana mapassport evana inini ndosevenza muno mubotswana mudzimai wangu ane permit inini ndine permit vana havana saka izvi zvaakutopa kutoti even mamarriji edu anenge ava kudisturbewa nenhau yemapassport hazvisi zvinhu zvokuti zvingatarisirwa kuhurumende inotarisira kodzero dzevanhu inoongorora nezvekodzero dzevanhu inonzi inoremekedza kodzero dzevanhu izvozvo hatitarisiri kuti zvinogona kuitika dei kwakunzi pashaikwa zvimwe zvinhu kwete zvakafanana nemapassport nokuti mapassport anoafecta zvakawanda so far anoexpire mapassport tiri kunoku basa rinenge riripo unenge wakaofiwa basa unenge uchisevenza passport rako reexpire asi makore unenge wakapiwa kuti usevenze epemit anenge achiripo youare forced kuti udzokere kumusha undoapplya passport and unofanira kutori apply in time ino imagine uchinzi unoapplya passport iwochiexpecta passport in 3 months time iunoriapplya 3 months before expiring date wonzi unozoriwana top chatop up muna February next year zvinhu zviripo zvakatoitika kwendiri kwete zvendiri kutaura kuti ndetazvokufungidzira aiwa zvakatoitika pendiri iti means that waakurudza basariro because hakuna nyika inogona kukutambira usina gwaro
rokufanmukoma shepherd ndoda kuti ndimbonzwisisa pamuri kutaura nyaya yekuti top up apa nokuti kana isi tichinzwa top up unenge uchisa pamusoro pekuwedzera zvazviripo kuti zvingozara kana kudii vanenge vachitichii kana vachiti top up yepassport
vanenge vachiti top up yepassport vari kuzama kutsanangura kuti kana uchida emergency passport handiti vanoti unoapplya raizi unoapplya iri $56 ndo ordinary passport ino 3 months, 6 months. Kana uchindare 1 day, reto 3 in 1 day, kana re 1 week, pati maprices avanenge vakapa. Saka vachizoti top up vanoti kubva pamari passport rawa apply nekuti hakusisina pandakasika ukanza hakuna passport rinonzi ndere emergency. Tiri kuapply ama ordinary passport anobuda after 6 months. Saka kana iwewe uchida passport rinenge rire emergency, zvinoitika ndezvekuti ndo paya pauno apply unofanirwa kuapply ordinary first, then wazonzi wouya nemari yetop up kuti passport rako richizogadzirwa rebude. Zvisinei nekuti unayo ipapo kana kuti hauna ipapo, it's a must. Ndo mutemo wakatonzi wakadzikwa ipapo kunzi hakuna passport rinoaplywa rinonzi ndere emergency, unoapply ordinary wogara wopiwa period of time yokuti uzoita top up. Ani maona manji, ndo panozoshanda the way top up nuzi. Iya yonengu wakuena uchiti, like ini ndakazi muna February next year. Saka muna February ndo pendufa wakinda nchiti, ndauya kuzo apply apanga kuzo wedra mari pa maria ya ndaka siya. Izo hakita kukuti imari yeti bakiso. Ani mwufa
zi. Saka zunye mshitirawa kuti passport yenyu ye 6 months, ye ordinary ye muna tanga kwa apply. Pamuno dzokera muna February, inenge isati ya ready. Asimuru kuenda kunoisa maria ya kuti mchiti kwa emergency manji.
Dozi tori ipo kote kutikudini, dozi ziripo ndo kuti vanongo, ini ndaka yatu kubunza mkofisi. Mwaza, kukunjiwati kaza mkutu mitawari zitare munu wakanti.
Aywa, atitawari mazita.
Atitu kutati kutino mine tina 7, ndaka bunza mwuzi zikanzi, ayo, isusu chiripo ti nda kuko toramari, chocheta, choku nyora ya mazita, asiru kuprosesi wa mapasport ike shini. Until, urumende, yezi mbabu ya kwanza kuti zunzawe zi balansi. Tanyau zemari, anana mari yoku tuwa kumani zemari kutenga bepa, rino prosesa ma passport.
Ora, iti mkoma, maita basa mkoma Shepard, thank you, rega, iti pe mkana kune vamwe.
Ndatenda baba.
Thank you so much, ntunga tana wa Joseph Chuma, wanoe nengo ye Central Committee, batore zanu PF, wariparu na hari, toko na kuwa chinga miza.
Yabo, mnamza na Chuma, siya wa mge la ushle. Mnamza na Chuma.
Yebo lijani?
Hayi siyabila singabuza wena.
Hayi tililala.
Abantu bayakhala chuks lapha mani. Bathi liyaphambanisa. Abantu bafuna ukuphuma elizweni bayephanda uhulumende wenu yehluleke ukudinda ama passports. Uhamba njani?
Well, the statement engayizwayo ekhonwe ngu Minister of Home Affairs Honorable Kane Matema in Wange this previous week. Was that the situation is about Nono, Okumende Osea Imali, to procure another machine so that the production can be raised from, I think, about 30,000 passports a day to about 8,000 passports, which means that the decision is about Nono. Njalo Kuma Oda, the shortage here, my paper, always my passports, but there have been funds that have been availed by Chile. I don't know what I would tell you, you don't need an. So I think, according to what you are saying, we must be seeing things improving in the near future.
And abantu kabakuthembi, kabalithembi Chuma, ngoba sesisi isikhathi betshela ukuthi hayi amafutha ezimota si right. Sithola imali amamiliyoni lamamiliyoni sesile fuel ekwana ezasenela njengesizwe kuze kube next year. Kodwa emagaraji nakulalutho. Betshela ukuthi hayi udubo lwemali solu right, imali sitholakala la namhla lokhu kunjalo, balithembe njani kulokhu esele ukhuluma manje?
Well, the most important thing is that the government through the ministry kumele bakhulume into eyiyo, bengakhuluma into yokulinganisa kumbe ekuphosito. That is where we create that animosity where the people might end up not trusting the uhulumende. So we've always encouraged the ministry officials, would you brief your ministers the proper things that happen? Because as you know, ministers are run from the temsec level, who see how to see a fan. So minister is a political figure who is given information by his officials. And if those officials don't give him proper information, you end up misleading or saying things that are not probably what they are supposed to be on the ground. Bodra, in the cabinet, you know, it's our government and it's our system. We need to come up clean about it. Now, we're challenging. We didn't have paper, and we had an obsolete machine that was there in Dala, which was producing about 30,000 passports. But they since got the money to procure umshina omusha. Lama paper gonna ask for that.
Thank you.
So now it's a matter of us then having checks and balances and seeing that this what has been said done. That's like what happened with the Vesa Eskom issue. If you remember, Wapuma which is a media so carry out Eskom is die. Stuff like that. And well, because maybe of technical glitches or, you know, the banking system, apparently, whether someone has said, no, we're paying this money, but it was not yet paid, and maybe the minister is informed
that
money is paid, then he goes out and says, no, we're paid.
Thank you, Mr. Chuma.
But eventually we saw it, it's about the Limalana and Eskom acknowledging the receipt of that money.
Thank you, Mr. Chuma.
It's about communication and sending the right way to the people.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have a call at Nemtereri. Hello?
Hello, makadiko inyo.
Takasimba baba ndiani avo?
Muri kutaura na Ashoga.
Vachoga.
Muri muno South Africa, kwa Ashoga ichokwadi.
Okay.
Shuga kana kuti choga.
Kwa Ashoga,
Shuga. Shuga i, Shuga i. I inopedzwa nespuni. Shuga. Oh, Mr. Shuga, the sweet Shuga.
Yeah,
that's a sweet name.
Minotenda wangu ni ngwadidi ya mandi pauni mocha uro zangu.
Chaura yenyu baba chirongwa ndechedu ichi.
Eh munoziwa akuru munyika medi isusu atizuku remekete wa mingi kodzero dzedu tiri kushorerwa kodzero dzedu ne vakuru vedu. Nekuti wakuru watakaisa pachigara wacho watutungamiri wanembavha isusu vanhu ngatinyatsoona kuti ka nyika yedu iri kuenda kupi nekuti nyika yedu upfumi hwese huri kuparadzwa ende wari kutora upfumi wachiisa kune dzimwe nyika saka mapedzesero ndekuti vana vedu isusu vachashaya chokubata kana kuti chekuzoita nekuda kuti iyo ipwana watakaisa imbavha.
Aiwa, vashuga niko kubatai muromo, zvinonetsa kuti tishandise mashoko akaita saiwa ino kuti hatina umbowe kuti tiri kutungamirwa nembavha, ndofunga dai paire mbavha dziri kutungamira matare nezvitokis dai zvichiita mabasa azvo, kana pasati panongedzwa kuti uyo abaya achitungamira tomborega kuvanongedzawo isusu, taura henyu.
Onai kuti vakuru izvezvizvi ukangoda kusimudza musoro ukangoda kuti tarisai wari kushanda kunyange mugovernment ukangoda kuti vangoratidziro kuti no isusu hatiti kufara nezvizvi wobva watorohwa musoro wobva watourayiwa izvezvizvi magetsi hakuna magetsi iye zvizvi mvura hakuna mvura yekumwa yakanaka saka todiwi takada kuti tieme kuti zvatinawo hatinawo zvakati saka tinzeiwo pakati pane zvakadai wobva watourayiwa.
Aiwa tiri kupanzwa vashuga ameno tungana kuda kutaura kuna mashoko kuna
vashuga. Aiwa tinotenda vashuga vatereri ndivo vawanda saka regai titore vamwe asi tinotenda nekupinda muchirongwa.
Ichokwadi torai nyamo vatereri ndivatenda vanhu.
Aha, siyabonga ushuga lapo layo yakhala kuti hayi uhulumende ngabe wenza ngcono kulalokho. Vamavhinga vanga vachida ku pindura saka pinda yenyu vamavhinga pachidembo tisati tadzokera kuna vachuma.
Wangu ndakandoda kungojekesa kuti mashoko atanga tichikutambira pamusoro pedambudziko rekushaikwa kwemagetsi muzimbabwe kubva kune vari mukati vari kuziva zvinoita vari kutitaurira ivo kuti dambudziko guru inyika yekuti hapana mari vanhu vari kumagetsi vakatotora chi chinhano chekuti imwe nzira yekukamura chikwereti kunyima vanhu magesi kuitira kuti vanhu vagara murima hatibhadhari patona panenge pasina kushanda magesi ipapo saka inzira yavari kufunga kuti vari kusevha nayo mari yekusakudza chikwereti vasingabudi pachena dambudziko guru nerekuti mari iri kushandiswa zvisizvo inyaya yehuori necorruption.
Thank you there, Mr. Mavinga. Spendo kekuwe babu chuma. Uyavezwa bayakhala abantu ngisho lo babu Mavinga lapha bathi utubo olumqoka elilalo njengohulumende. Ngolwenkohlakalo kalithembekanga imali liyayichaphaza lifake ezikhwameni.
Well, I can safely tell you that we might have had such situations in Zagana before with all dispensation. But if you look at the new dispensation right now, from the Minister of Finance himself, the way our Titan and high speed through the demand to the Sangan, we have only no song of the old Zama, we don't have the only accounted for. We have a window to us. But I just assume that when I imagine I had to draw. To be honest with you, right now, the Minister of Finance is really trying its very level best to make sure that money that comes in are accounted for and they are used for the right things that are supposed to be used for. But the plain truth is that, yes, we don't have enough money. Our economy is in shambles, but we are working towards the resuscitating of the same. And if you see, there are a lot of measures and steps. Citizens again, everything, something on a positive outcomes are coming. And all we need to do now in government is to support those positive outcomes instead of sabotaging those things. So if we do that, we are bringing ourselves back to stay one. But the solution is that. Let's all come together and see. And I've always said that, you know, I don't mind someone who criticizes constructively and talk about solutions as well. Government will never be able to say that they know everything. I want to move to some other areas in the room. We all need each other to advise each other, to show each other. Because the next call, you do a session of correction, you say, I'm going to after that, you don't have correction time. You're supposed to do this, you're supposed to use that formula, and then you get it right. So everyone will be doing something in county and he's doing the best, but that best might not be enough. There might be other better solutions. So if we come together and talk about solutions, then we become a nation. But the problem with us is that we are politicizing everything. Don't we do politics here nowadays? Everyone is talking politics. But we forget that this same politics just came now. Look at it. MDC was only formed in 1999. But Zimbabwe is the name of the country. So if people stop being on the lines of MDC, ZANU-PF, ZAPU, or whatever party, and think on the lines of Zimbabwe, they will. We start doing this same thing. No, but it's right now, if I tell you, ZANU-PF was not from in the house, MBC was not from in your house. So why are we busy preparing this political entity instead of preparing Zimbabwe, which is something that was given back by our mothers and fathers and brothers and sisters? So we need to shift from political ideas and put in developmental ideas now and say, let's develop Zimbabwe together. And developing it means that. You take out that jacket of your political party and wear the jacket of development and say, as MDC, I'm proffering this solution. As MDC, I'm proffering this solution to this problem. And then that way, we start moving forward as a nation. But now, if you have to point our fingers, like what we are doing now, we'll be stagnant. So I'm going to one now, but guess what? The Zimbabwe that is going down is your Zimbabwe and my Zimbabwe, irregardless of party affiliation, irregardless of race or religion. So let us come back and remove politics and start building development. Because I want Zimbabwe to come up.
Thank you so much.
20 minutes before the top of the hour, and this is the Diaspora Forum on Live Talk. Tonight, we are talking about the enduring passport shortages in Zimbabwe, primarily because the government does not have enough money to buy passport paper. And tonight we have human rights lawyer Dewa Mavinga and Joseph Chuma, ZANU-PF Central Committee member, as our guest.
Tine mteleri ariparunare, tisataenda kuna wama finger. Hello?
Hello?
Yeah, ndia niyao?
Hello, mama, ayungu wa jonga.
Makadi hii baba, mati ndia ni zita?
Ndi Joseph.
Mkoma Joseph. Thank you so much. Murukupi?
South Africa.
South Africa. Taura enyu tinzwe fungwa dzenyu.
Ndinga taura ni details dzinonzi vachuma idzo zvanje. Vanachuma avo chokwadi vanochizviva. Chete kuti iwa havana zvivinge zvekuudza kuti ha honai vaidzi kwamweke kwamurikuendesa nyika kumakonero. Havana chivinge ichocho. Zvini pachena kuti huri huriko kuzanzi. Zanzi yefundwe rauraya nyika. Mari inofana kuti iende kuhomwe hurumende. Tinombotanga yaenda muhomwe yana idziva va. Vana idziva zotoriwa vana vanachuma. Kuti vauye vatore nonsense dzavari kutaura pa radio yedu.
Aiwa, atitukane baba.
Vauya kutaura pa mkoma radio yedu isusu.
Mukoma Joseph. Mukoma Joseph. Mukoma Joseph. Atikurudzire kutukana. Atikurudzire kutukana mukoma Studio 7 iburiro reshiri dzose dzinouya dzichidya ipapo paburiro.
Kuti vanachuma vanopundo vanopuwa imwe mari yacho kuti vave vataure zvava kutaura zvitakana nemusoro zvekuti kana kamwana kadiki Zimbabwe haichambodi kana kutaurirwa chirungu chaanozama kutaura ichi kuti Zimbabwe nhango isu tisina kudzidza taakutoona pari kusvira Zimbabwe kuti ndepapi.
Regai
vatadza kuita zvavanoita muhurumende vodzoka voda kupemura mhosva kuMDC.
Regai tipe vachuma mukana vapindure mukoma Joseph maita basa. Regai tipe vachuma mukana vachuma. Taurai tinzwa. Taurai.
Neimwe nyaya ndaida kuti nhonga ungazondibata kana mangwana yavamanhanga.
Okay. Ibhaimango itaura.
South Africa vachiita regai pedzise. Regai pedzise. Vamanhanga vanopona kumaredhi South Africa kunogwara vachitaura kuti iwo izi note Zimbabwe.
Vanogona
kuvadzosa ndini vanopona kumaredhi South Africa vachitaura kuti izi note Zimbabwe.
Vanogona kunge vasiri. Vanogona kunge vasiri, inzwai baba, vanogona kunge vasiri chizvarwa cheZimbabwe. Pamwe ane South African citizenship, hatigone kuvapindurira. Kana tazowana mukana tichati vagopindura asi.
Ndozvandati kana uchida, vanozviti Romeo, kana vachifona kumaredio eSouth Africa kunoku, vanozviti Romeo, vanofona kuSFM.
Aiwa. Saka
Zimbabwe navabereki vavo vachiita mwana kadiki.
Saka havasiriwo. Havasiriwo, ndofunga kana vachifona ikoko, anofona ikoko ndiRomeo vamanhanda vanofona pano paStudio 7. Aiwa, tinotenda zvikuru dai vanga vari pachirongwa tava pamukana vapindure vega tichaona kana vakadzoka. Aiwa, ndizvo zvasi. Ndizvozvo. Maita mukoma Joseph zvanaida kuti harizvo kuti Studio 7 haine hayo kuti uri chizvarwa chenyika ipi chinotambira mese. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Joseph. Tinotenda, tine urombo kuti nguva iri kuramba ichienda, tine vateereri vamwe vada kupinda pachirongwa, asi tisati tatora vamwe vateereri, tisati taenda kuna vamavhinga vachuma, ndinofunga muda kuti mupindurewo zvazvitaurwa namukoma Joseph.
I'll tell you what we insured that. In an adult, the Ramutin Ramuno, I said, I'll snag on who put out my face again, Ungo Tuga. Say that Putuga is on Gona, I see. It is the Muna, I got a Guan. No, that the Muna, Ungo Tuga, Kanatina will run from Tao. It means that we have different opinions. But that doesn't mean that I must insult you. No, 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 insult. It means that I've not tolerated. And those later would be, will suffer by those. People must tolerate each other with their different views and whatever solutions you have to proffer. But not to insult. No, I'm not insult that. It shows how legal a man you are. If you're a big man, you don't insult. You engage, you proffer your views and solutions, and you all agree to disagree, or we all agree to agree. Yeah, that's how it should be.
Thank you so much.
I don't think I want to even engage him. He just shows that he's got a limited mind. So it would be a waste of time.
Thank you so much. Before we bring in a caller, let me give Mr. Mavinga an opportunity. Just 30 seconds to go respond. I'll have cheat out when I'm going to tell you. Mavinga, I'm going to tell you. Thank you so much, Mr. Mavinga. Please just stay on the line and tunga tinemwe mtereri.
Siqhubeke ngohlelo sesiya emaphethelweni sisalelwe imzuzu elishumi lantathu. Abasanda sixhuma kodwa singumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lweDiaspora Forum kuLive Talk. Namhlanje sikhuluma ngodaba lokusilela kwama-passports elizweni. Abantu abaningi inkulungwane lenkulungwane maybe izigidi zistranded bafuna ukuphuma elizweni abantu, kodwa kabe nelisi ngoba uhulumende kalayo imali yokuthenga iphepha lama-passports. Tine mtereri paru nare wakati yako mtereri.
Ndinofara mkoma Ntunga na mkoma Jonga.
Mkoma Donald ka.
Ndi mkoma Doni. Mapina muchirongo atipiwe pfungwa dzei.
Ndinoda kutenda nokuti ziva nenzwi rangu. Ndoda kumurusa vamabhira navamazinga navamwe vanhu ivo vacho mavangazoti ndavasiya.
Aiva vari kuzvinzwa.
Ndisati nhangu ndaenda kure kure, ndoda kuti ndisati ndakankamwa zvinoda kutaura patopiki iripo. Ndoda kutaura pamusoro pavamanhanda, hakuzi kuti tinorenga vamanhanda. Nanda vanofona sezvataukwa nemuteereri apedza paSAFM. I remember mukavabvunza vati vamavhinga vanofudza the same. Pane musi vaifunza vamavhinga vachitaura vakaita nderisiri kubvunza president kana kubvunza minista wehomeaffairs. Vamavhinga vakafona hapana kana vhiki mbiri paSAFM ipapo vakatifona vanhu vaiva Dr. Home Affairs minista womunhu South Africa vamusadeni vari parei. Vakafona vamavhinga vakabvunza vachibvunzira zvemadhiraivha madhiraivha nyaya dzinhu dziri kuitika izvi. Kana kuti magwaro zvinozvi mufambisa sei akapindura Dr. Musalile ndikavatumira meseji vadhe vamazinga ndikavati havagona mukomo vamanhanda ndoredio same radio station inotorwa navamanhanda everyday vanofona everyday vachizitirwo miyo apa vakona maepod hapana nhu vazvitiwa dhe vamazinga vanoshanda muno vanotozikangwa seizvabva chemuno vatiaa kuvinhuaiochi
mukoma mambo ndoda kungobvunza mubvunzo mumwe chete kuti chii chinoita kuti mubva maziva munhu achifona paronhare kuti uyu ndimanhanda uyu asi ari kuzvitirwo miyo.
Mukoma Jonga pavafona vamanhanda apa mavatovaziva nezita mukati ndivamanhanda ini mandiziva nezita
nekuti imi munogara muchifona pano
mukoma Jonga voice rangu izvozvi mukataura kana mukaenda kuredio radio Africa ndokwanisa kunzwa nzwi renyu ndi mukoma Jonga asati ndanzwa zita renyu. Vamanhanda ndovaziva vanotiraivha matraki moti nyaya dzavanoreiza kana vachitaura munhu vavhunzei vamavhinga handizara zvekunyepa kana zvo. Vanhu vese vanovaziva munhu South Africa
tapanzwa ipapo mukoma mambo asi nyaya yehombe yati kutaura ndeyematambudziko emapassport nezvimwe zvakadaro notikapedza nguva tichitaura zvavo manhanda vasiri pachirongwa dambudziko ringagadziriswa sei.
Dambudziko nderekuti hurumende ndingaibvume kuti yakundikana mukoma nokuti zvimwe zvinhu zviri kukodzera zvoita zvekuti hurumende haisoda kubvuma ndo one thing Kati na yao syndrome ndo kari kura ya nika yadi. I remember, you know, Minister of Lindu, which is who actually foreign affairs minister, you know, for a couple of people, you know, they don't have to as long as I'm going to get the point of the hour, one of these is everything is going well. No pandemia.
Thank you so much. Maita Basa Mkoma Donald, thank you. Tinemwe mteereri parunare. Hello?
Hello.
Yes. Yeah, Linjani.
No, ndinotaura ndinonzi wa Douglas Mukonzi.
Mkoma Douglas Mukonzi, muri kupi?
Ndiri kutaura ndiri kuno ku Botswana.
Botswana, mapinda muchirongwa tipe pfungwa dzenyu.
Ndinotenda zvangu baba nenguva nokushatirwa nokugumbuka nokudii kunozobuda vamwe vakunge vanotukana asi hatisi kuzodaro.
Ndizvozvo.
Right. Nyaya yavamanhanda vamanhanda vanoedza kunge vanogadziridza nyaya asi
tachida kutaura
vanenge vakamirira zvanzi
hatine hedu na affiliation yemunhu asi ndachida kuti titaure nyaya takatarisana naye dambudziko tasarwa nemaminutes anoita 9 minutes chet kuti titaure nyaya yemapasipoti dambudziko riri kuitika ngoti 30 seconds gara
nyaya yemapasipoti Mukoma yakangofanana nenyaya dzese dzimwe dzakakanganisika dzikukanganisika muZimbabwe. Zvakangofanana. Ini ndiri kutaura pamaerano yemapindiriro anoita vana manhanda. Dai vaida kugadziridza nyaya. Havaitaura vachisapota zvinhu zvavari kutonyatsoona kuti zvinhu izvi zviri kuenda musango. Kana uruda kuti ugadziridze chinhu, unopa solution yakakwana. Yodairwa nevanhu kuno kuku.
Ndo zvatiri kuda kuti mimi muite manje kuti tipei solution izvozvo. Ndo zvatiri kuda kuti muite izvozvo.
Solution ndeyekungoti. Hurumende inofanirwa kuti igare pasi. Tinoramba tichidzokera kushure kumwe chete. Kwokuti hurumende ngaidanzane nevamwe zvinofanana neMBC vogara pasi votaurirana. Voonesana kuti toita sei. Panenge pasisina mukuru, panenge pasisina mudiki. Votaura vobuda nechimwe chinhu. Nokuti vana manhanda vana chuma vakaramba vakaomarara vakaenda kudivira izvozvo. Vachitaura vachisapotana zvokuti government yakadii.
30 seconds dzapera manje.
Vachitaura nyaya yokuti avo vakamboenda here kunoona president.
Thank you so much. Thank you so much, Mukoma Shepherd. Mukoma Douglas Mukonzi, vari paBotswana. Tikuitira titore vamwe vateereri. Thank you so much. Handofunga tine vamwe vateereri mutunga.
Hongo jonga vamanhanda vanetsa pastudio 7 hamenotovapa mukombe kana nekunetsa chete.
Tinovapa mukombe nekuti vanenge vachitaura zviri kuita kuti vamwe vanhu
vagumbura vanhu vamanhanda. Producer wetu satinga yavanyavalaleli lapha vanenge kwotwa isikhathi sesihambile mpela sesale mzuzo AC kombisa kuphela. Ukuba nasigqibe uhlelo mnumzana Chuma si ubuye kuwe kahle kahle sike sezwa uminister of finance ekhuluma ukuthi uza introduce i supplementary budget ubona kuloku sebenza ngendlela yini ubamba kuhle umsebenzi ubaba umthuli okungenza ayithole maduze imali yama passports ngoba i priority le njalo kumele iphathwe ngaleyo ndlela
njoba ngichilo maphambeleni uchubana uminister of home affairs ukhulumile eseRwanda watsho sobala ukuthi uhulumende useyidinile imali yokubana kudinga umtshina omusha oza increase iproduction yamapassport from 3000 passports a day to about 8000 passports a day njalo uthomile le mali okuthiwa la amapaper adingakala athola lapho. So now we want to await and see, and it's about all Zimbabweans ngoba nxa ifashion isolakala iyasolakala lo wezanu PM kumbe weMDC whatever party iyabe isfela layo. So it's now up to us now to monitor and oversee that what the minister proclaimed esewangene kuyathutha yini. Then it becomes our duty as Mobile to say, minister, you say this but you are not seeing any improvement. What is happening? He must then come back to us and tell us. And Parliament as well must be the forerunners of that. That's a member, I mean, that's the duty of parliamentarians. One of their roles is to play oversight on the executive. To say, what you as the minister say, and we must hold you accountable to that. You say that it must be in public domain. The minister must tell us that you should take and then what is happening. And we must monitor that and then have a much checks and balances. Because you see, what happens is all that we must remember that in those ministries, you have other civil servants there who will actually be working for government but working against government. And that's a fact that is alive, which is there. From within. So we need to now be there and play that oversight a role as citizens of Zimbabwe. You must question the minister through our members of parliament, the same, especially Mama Wenze, on that question and answer segment. Members of parliament must be checking those ministers in touch. So what you pronounce? Why is it not happening? And the parliament is allowed to ask the minister to give them a full statement about the situation at court.
Thank you there.
And address parliament and tell them why things are not happening and he had said they should happen.
Thank you there, Mr. Chiuma. Siyabonga Chiltis Kat, he says it's long mango. I got the statum la lele, Sibesibaushello, Jongas Nemtere.
Hello, it's Nemtere Parnare, and Diane Varparnare.
Vanyashan
Magadiko.
Magadi,
Nyashan, Botswana, Tower Ratings, Vanyashan, 3 seconds, Guazaku Mania. Thank you, Maita Mkoma.
Thank you, the time, dear Faba. Yeah, Mr. Mavinga, let's have your last word.
Okay, Maita.
Mr. Mavinga, in 30 seconds.
Hello, can you hear me? Yes. The government of Zimbabwe is serious with good government and human rights.
Hello, Mavinga. Yes.
Wangu urumende Zimbabwe ngai tunga mize kodzero ne kutunga mira zvakana kuita kuti zvido zvevanhu kodzero dzevanhu vese zvichengetedzwe mari ifako iwe se kumakasa kana kuduga isati kwende nzira yakatarukana tigone kuwana zvakati koshera munyika zvinosanganisira zvitikinyani zvekupandisa mapassport nezvimwe zvakadero. Hurumende ngaigamuchire chokwadi chekukondewa kwayo nokumbira nyanzvi vana mazvikokota nevanoziva kuti vabatsire kuti nyika igone kuenda mberi. Nyika haingaendi kumberi kana vanhu vachiita humbimbindoga pakutungamira. Ngavavhure vataure kuti takakosha mitemo yedu yenyika, ikodzero dzedu, totsonga zvakanaka tichienda mberi.
Thank you there, Mr. Mavinga, and we are out of time, but thank you very much human rights lawyer, Dewama Vinga, and Ngabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as ZANU-PF Central Committee member, Joseph Chuma Gwanele, Oliver Lelisayo, Muntunga Milinko, Mo.
Neni, Junga Kande Mirin, Stenda Vose, Vateri, Vakwansa Kupinda Mchurongwa, Vangawa Chitira, Varumati, Mana Nyika, Nemi, Musina Kwansa Kupinda Mchurongwa, Chotira Mbaya Magati Sigira, Studio 7, Denyu, Murara Shakanaka.
Nawama Nanda Futi.
Nawama Nanda, Namkuma Donald Mamboma. Ndizozo.